Vachitaura pamusangano wePDP inotungamirwa naamai Lucia Mativenga weGeneral Council wabatanidzwa neExtraordinary Congress yebato iri muBulawayo nhasi, amai Mujuru vati zvakakosha kuti vatungamiri mune zvematongerwo enyika vave vanoshandira vanhu, kwete kushandisa zvenzvimbo zvavanenge vawana kuti vazvipfumise. Amai Mujuru, avo vanga vari munyarikani pachiitiko ichi, vati utongi hwebato reZANU PF hwaunza matambudziko akawanda munyika, kusanganisira kusafamba zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveutano, uko vati ndiko kuri kukonzera kuramwa mabasa kwaana mukoti vachiti vanhu munyika. Vanofanirwa kusarudza utungamiri hwemapato matsva ayo vati achakwanisa kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
We are servants. Zevanhu vatasiya kumalocation, zevanhu vatasiya kumamisha. So zvatiri kuda pano kuenda kunoshanda taziva how we are being shortchanged by this ZANU-PF government. It's not individuals that we want to remove, it's the system. So I know tiri kumusha matifanira kutarudza leadership. It must be chosen in peace because tiri kuda kuti yevaenda vangenda aende kunomiririra wese.
Pamusangano uyu, uyo wasarudzawo vamwe vatungamiri vebato rePDP vaBenson Ntini ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri waamai Mativenga, uye vaTrevor Jones vasarudzwa kuve mubati wehomwe. Chinzvimbo chemutevedzeri wemutungamiri webato chaive chakabatwa navasikumbuzo Ndiweni, avo vakasiya bato rePDP. VaNtini vati vafara zvikuru kusarudzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri webato, vachitiwo uyu mutoro mukuru wavachashandisa nepose pavanogona kuti vabatsire kuburitsa nyika mumatambudziko ayakatarisana nawo pari zvino.
Zvatingavimbise ndezvonzi vana veZimbabwe takabatana pamwe chete, including other coalitions nemamwe maparties, dee tikaona muono wokunzi vana veZimbabwe vari kuda kuti vabude mumadhaka avari. Choshanda takashinga kuti bude tese mumadhaka atiri. Tikaita muono iwo kana macoalitions haanetse kushanda, asi tikashanda tine selfishness kuti kuzvida kuti ndichawana chiinini, chigaro chipi, then hakuna kwatiri kuenda.
Vatsigiri vebato rePDP vange vari pamusangano uyu vati vafara zvikuru nekuti bato ravo rakwanisa kuita chirongwa charo murunyararo. Mumwe wevatsigiri ava, Muzvare Otilius Vanda, vati vane chivimbo chekuti bato ravo riri mubatanidzwa wePeople's Rainbow Coalition richakunda musarudzo.
Bato rePDP ndinoriona sebato rine peace, rinopractisa chinonzi democracy. Mugeneral election iri kutevera, ndiri kuona nge tiri mucoalition takabatana nemamwe mabato atinawo muPRC nepresidential candidate yedu yePRC amai Joyce Teura Eropa Mujuru, ane experience ne background yeliberation inowando yakasunungura Zimbabwe ine, tikuona tichikunda musarudzo ine.
Bato rePDP inotungamirwa naamai Mativenga rakazvipatsanura kubva kuPDP inotungamirwa navatendai Biti. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.